Vashara nevatorvena upamuzinda webatora upamogen tsangrai house nezuro. Vashamisa vakati hazvikodzero kuti vamuseveni vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zveZITF. Vachiti vamuseveni munhu anozivikanwa nekutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo.
Tatara kuti sona museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe, zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vanga vachiuya muno munyika. Vamunangagwa kunga vaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. Vamuseveni vagarisa mumasimba.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamuseveni kana ivo vamuseveni pachavo avo vakapinda munyika nezuro kuti vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zveZITF izvo zviri kuitwa kuBulawayo. Mutauriri weZANUPF vaSimon Kayamoyo vakati titaure nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba nezvenyaya iyi, asi vacharamba vakanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Baraza vanoti vamuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake. Nokudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vedzimwe nyika.
Vamuseveni vari kudiwa nevanhu kuUganda, ndipurezidendi weUganda, vakavhoterwa kuUganda. Saka isuso Zimbabwe vari muAfrican Union is a brother. Ende Museveni akaita uchimurenga against Idi Amin, anga ari chitori munhu mhondi hombe kwazvo. Zvino kana munhu achinge achidiwa nevanhu vake vekunyika kwake, isu seZimbabwe tingapinda pati ipapo?
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vataudzane zvakanaka navamuseveni, sezvo vachiti vamuseveni vanogona kubatsira bato ravo sezvo vari musangano remubatanidzi wenyika dziri muAfrica reAfrican Union.
Museveni vanogarawo muAfrican Union ende vane chigaro muAfrican Union. Ende zvinenge zvakakosha kuti pane kudyidzana kwakanaka. Vachamisawo zvakare, vakamirira kuzotongawo nerimwewo gore ravachakwanisa kuzotonga. Ende zvinenge zvakakosha kuti vange vane kudyidzana kwakanaka nevamwe vatungamiri vemuAfrica.
Vachamisa vanotiwo vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa kuitira kupedza gakava resarudzo dzegore rapera, vachiti hurukuro dzavari kuita nevatungamiriri vemamapato madiki hadzina zvadzinobatsira. Vanoti nhaurirano pakati pavo navamunangagwa ndidzo chete dzinopedza matambudziko ekufambira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika, kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwemafuta edzimotokari nemabasa munyika.
Takavataura vamunangagwa kuti haicho chidhanga chidhanga izvi kuumba mombe woikumira kwavari kuita. Toda kuti zvinhu zviitike munyika muno, pave nekuwirirana kutaurirana kwevanhu vasingawirirani isati yanani navamunangagwa, kwete kuri kuvengana asi kupokana pamaonero enyika semapokanana anoita Rima nechiedza. Maonero edu ndeyekuti pane zvinofanira kugadziriswa. Maonero edu ndeyekuti pane zvinofanira kusimudzirwa. Zvinofanira kusimudzirwa kana kugadziriswa inyaya yokuti munofanira kuva nekutwasanudzwa kwezvakabuda musarudzo, zvakavhotera vanhu. Zvakavhotera vanhu zvinofanira kuremekedzwa. Hongu kwakaitwa Concord, asi Concord havasi vanhu. Concord murawo, mutemo unofanira kuteedzerwa, asi toda kuteedzerwa zvinoda zvichi zvevanhu kureva kutodzokera kuti vanhu vakavhotera pati zvavanoda ndezvipi.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakakoka vose vakakukudza musarudzo kuti vauye vaite nhaurirano, vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano idzi vachiti nhaurirano idzi dzaifanira kutungamirirwa namutongi gava anoremekedzeka akafanana nemutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambove mutungamiriri wemwe nyika. Vachamisa vanotiwo bato ravo rakatambira tsamba inonzi yakanyorwa nemunyori mukuru mubato ravo vaDouglas Nwonzora vachinyorera vakuru vakuru vemapurisa, vasori nemauto, vachiti nhengo dzeMDC pamwe neutungamiriri webato iri ndiwo wakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika munandira. Vachamisa vanoti tsamba iyi haina kunyorwa navamwonzora asi nevanhu vane chinangwa chekutsvaga kuti mubato ravo musagadzikane.
Isusu tatirega tiudze nyika kuti hakuna tsamba yakadai yakabva kupati, uye isusu hatinei chekuita nezvakaitika muna January. Zvinozikanwa kuti trade union yedu ZCTU baba vedu kana kuti mai vedu ndo vakaita basa rokushedzera zvunhu murunyararo. Vakazviitawo musindo, vakaitawo musindo, asi chinhu chavakaita murunyararo changa chisinei neMTC. Isusu kana tava kuita mademonstration yedu hatiite zvinhu muchimuwande wandi nekuti ribato riri pachena rinoteedzera bumbiro remutemo. Tinototanga tataura kuti chiata demonstration musi wakati, ichafamba zvakati zvakati, inenge yanzi yabva kwakati isina kuitwa nesu, haisi yedu. Ndo zvakatichisana nguva ipa.
Aswa Simon Kaya Moyo, Sakoza Studio 7 Parunare kuti sebato rezano PF, havana ine zviri kuitika muMDC, vachitora nebasa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika, nekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi kwesarudzo dzegore rapera, vachipindura mubvunzo umwe mutori wenhau panyaya yekunzi vari kudyidzana neraimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vachamisa vakati havasarudze vatsigiri vavo, vachiti havasati vambosangana navaMugabe kubva pavakabviswa pachigaro. Vanoti vanotovewo neshungu dzekusangana navo semunhu aimbove mutungamiriri wenyika asi havasati vawana mukana wacho. Mashoko ekuti vachamisa vari kudyidzana navaMugabe angava kukonzera kusawirirana muMDC, vamwe vachiti vaMugabe munhu akaurayisa nhengo dzebato iri munguva yavaive mutungamiriri wenyika pamwe nezvakaitika munguva yeguku raHundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.